Mashoko ava juru anotevera kushungurudzwa kuri kuitwa vashikairi vekune dzimwe nyika nevanhu vanozviti inhengo dzesangano revashikairi vemarori muSouth Africa reAll Truck Drivers Foundation kana kuti ATDF. Vajuru vati kana kushungurudzwa uku kukaramba kuchienderera mberi, sangano ravo richarambidza motokari kana ndege dzemuSouth Africa kuti dzipinde mune dzimwe nyika dziri muAfrica.
Kuburikidza nekutyisidzirwa kuri kuitwa vabva kure munyika yeSouth Africa zvichiteera kutaurwa kwokuti musi weMonday 2 September 2019 vachange vachirwisa vabva kure anove maforeign nationals kunyanya vanenge vanotyaira marori vachange vachirwiswa nezvizvarwa zveSouth Africa. Sangano reInternational Cross Border Traders Association rakagara pasi rikabuda nechisungo chekuti kana zvikabudirira kuitika saizvozvo kuti vazvarwa zvekunze kwenyika zvinge zvichirwiswa, isu sezvizvarwa zveAfrica tichamisa angave marori, mabhazi, dzingave ndege chaidzo dzingange dzichida kuenda kunze kweSouth Africa vachinomhara kana kufamba nemugwagwa vachibuda kuenda kunze kweSouth Africa vachinomira muri muno muAfrica. Tichazvimisa zvese izvozvo, hapana chichagona kupinda mune nyika ipi zvayo yemuno muAfrica chichibva muSouth Africa chinove chinenge chiri chemuridzi weSouth Africa kana kuti chakarejestwa muSouth Africa.
Vajuru vati zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinoshanda muSouth Africa zvine kodzero yekushanda munyika iyi sezvo zvisiri kutyora mitemo yenyika iyi.
Isitinoti zvizvarwa zvekunze kwenyika zviri kusenza muSouth Africa vane mapemits ekushanda, kunyanya ivo vachikairi vacho ivavo vane mapemits ekushanda muSouth Africa. Hurumende yeSouth Africa yakaona zvakafanira kuti ipe zvizvarwa zvekunze kwenyika mapepa ekuti vagare muSouth Africa vachishanda. Naizvozvo isitinoti hakuna munhu anoti ndiye muridzi wemhirizhonga vamwe vakapeta maoko.
Vajuru vakurudzirawo hurumende yavasirio Ramaphosa kuti itore matanho akaomarara kune vanoti nhengo dzeATDF, avo vanonzi ndivo vari kushungurudza vatyairi vose vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa.
Sangano reInternational Cross Border Traders Association richadaira zvese zvinenge zvichibvunzwa neveSouth Africa uye richadaira nenzira yavanenge vachishandisa. Uye tinokurudzira hurumende yeSouth Africa kuti iremekedze kodzero dzezvizvarwa zvekunze kwenyika zvinogara muSouth Africa. Nguva yapfuura takaona vanhu vakaurayiwa, vamwe vakarohwa, vamwe vachityisidzirwa vanove vabva kure nezvizvarwa zveSouth Africa. Saka tinokurudzira hurumende yeSouth Africa kuti imise izvozvo sezvo pasina atakaona achisungwa. Tinoti South Africa hachisi chitsuo chiri kudenga chinganzi chinogara ramachega pasina dzimwe nyika. Tinoti ivaisefi zvizvarwa zvekunze kwenyika.
Mumwe mutyairi wemarori muSouth Africa uyo anobva kwaMutambara mudunhu reManicaland vaBukanda Dzungira vaudza Studio 7 kuti vanotsigira zvikuru matanho ose achatorwa nesangano reICTA.
Idea iyo yakanaka iyo, tinoisapota. And maemployer mamwe vane pfungwa idzodzo dzekuti dai magonawo kuzvimirira nekuti iwo maemployers mushungu inoshandira inini uri kutiwo haachaziva kuti group ravanhu iri ndivanani ende vakamira sani. Vashandi vagara nawo kwemakore kuti vacharitsvenja vachiti iri treatment here, vatadze basa here, vodzinga here, vachabhadhara sei. Zve vari kuti vakomana vakaemployer nemamirire nemaitiro avari kuita kushanda kwacho kuchazombonetsa pamberi. Saka isusuwo nemamwoma vanoti vatinoshanda nawo tiri kusapota iyo yataurwa navajuri kuti dai yagona kubudirira tazvimirira, vatimirirawo tichivasapota in any minzira chero yevanenge vati tivasapoti nayo.
Zvichakadaro, kambani yeCoca-Cola Beverages South Africa kana kuti CCBSA yazivisa kuti kutanga nhasi hapana marori emuSouth Africa achange achityairwa nevanhu vasina magwaro emuSouth Africa. Gwaro raburitswa nemushandi wekambani iyi amai Rochel Bernard rinoti kambani yeCCBSA yamisa kuita basa kutanga nhasi kusvika musi wechitatu, apo ichatanga kurodha marori anenge achityairwa nezvizvarwa zvemuSouth Africa zvine marezinesi ekutyaira. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kukambani iyi kuti sei yatora danho rakadai. Hatina zvakare kuziva kuti kambani iyi yanga iine vatyairi vekunze vakawanda zvakadii. Mutauriri wesangano reZimbabwe Truck Drivers Association rinoshandira riri muSouth Africa vaWellington Manyonda vanoti vatungamiriri vemuSouth Africa havasi kutarisawo divi revashikairi vekunze munyaya iyi.
Tichiri kunyanya kutirwadza isusu ndechekuti vakuru vemuno muSouth Africa havasi kutarisawo divi remaZimbabweans. MaZimbabweans haana kunge anze apply mapermit from the side of their country. 2010 maZimbabweans takapuwa mapermit muno muSouth Africa ekuti tishande. Saka mutemo wekuti basa rekudraiva harisi scarce skill rinofana kudraivwa kwa chete nemaSouth Africans kana kuti reapplywe kuDepartment of Labor ne Department of Home Affairs. Hausi kushanda patiri isusu nemhaka yekuti mapermits aya takapuwa kare. Zvatakapuwa mapermits aya kare hapana kuzombobvira patariswa kunzi vapuwa mapermit aya vachashanda papi, vagozoshanda papi, nenzira ipi, nekushanda nguva yakaita sei.
VaManyonda vapachikumbiro kunyika dzakasiyana siyana, masangano anorwira kodzero dzavanhu nevemasangano akazvimiririra kuti vapindire munyaya yekushungurudzwa kwevashayiri vemarori kuri kuitika muSouth Africa.
Tinokumbira rubatsiro, kana ruri rubatsiro rwehuman rights, kana ruri rubatsiro rweUnited Nations. Tatambudzika, mhuri dziri kushaya vanozodzichengeta, vanhu vari kufa. We can safely say tane almost 5 vanhu vataviga pamusana pekuti vari kushudwa munzira, asi hatisati tamboona any publication of such acts kuti dzakaitwa. Vanhu vakadaro vakabatwa vakaiswa mumabhuku. Tatambudzika, vanhu vari kuti vakamiswa nemaofficials. Dzimwe nguva vanoti ngavandoripo vanhu vegurupu rinonzi ATDF. Maofficials akatora malicense anopa vanhu veATDF. Zvinova zvinhu zviri kushungurudza zvimwe zvisingaiti. Saka tanga tichikumbirawo, hatizive kuti ndiani watichatarisa kwaari iko zvino.
VaManyonda vatiwo bazi rezvinoitika mukati meSouth Africa rinofanirwawo kubatsira mumatambudziko akatarisana nevashayiri vasiri zvizvarwa zvenyika iyi.
Chiro chedu isu ndechekuti Department of Home Affairs remunomo ngaringe riine nzira, strategy yekuti batsirawo nayo, sezvinhu zvavanenge vachiziva kuti kunyika kwatiri kubva mabasa haako. Hatisi vanhu vemusangano political minds and whatever, asi tiri kuti due to the economic crisis dziri kuZimbabwe, South Africa inofanira kunge iine nzira yainotibatsirawo nayo. Zvino kana vachirega tichiurayiwa, tichipondwa, tichiholdwa hostage nemacivilians nemacitizens emuno pasina action iri kuitika, izvi ndizvo zvatisvitsa pahwaro hwekuti tinge tichikumbirawo kuti nyika yese jekerere inge ichiziva kuti zvakadai ndizvo zviri kuitika mukati menyika yeSouth Africa.
VaManyonda vakurudzirawo nhengo dzeATDF kuti dziratidzire murunyararo muurongwa hwayo svondo rinouya.
Kana vachiita shutdown yavo, ngavaite shutdown yavo isingaurayi vanhu. Whether munhu ane pepa, whether munhu ana pepa, hatichazivi kuti todii, nekuti hapana vanhu vakaseparatwa panyaya iyoyi.
Mushure mekuona kuti zvinhu hazvisi kugadzirisika, masangano evashayiri akaita musangano nemumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi, avo vakati vari kurwadzikana zvikuru nemhirizhonga iri kubata zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. VaHamadziripi vakati vachaita hurukuro nebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa kuitira kuti patorwe matanho ekudzivirira kodzero dzevashayiri vano bva kuZimbabwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa hurumende yeSouth Africa kuti ichagadzirisa sei dambudziko iri. Sangano reHuman Rights Watch rinoti kune vanhu mazana maviri vakafa, vazhinji vavo vaive vashayiri vemarori mumhirizhonga iri kuitika muSouth Africa kubva muna kurume 2018. Nyika dzemuAfrica dzinosungirwa kuchengetedza kodzero dzevanhu vese zvisinei kuti ndewenyika ipi, pasi pechisungo cheAfrican Charter on Human and People's Rights. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.